Komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa mutajamu kayaita musangano muHarare nhasi apo yaumba komiti ichaongorora nyaya dziri kupomerwa vamukwananzi vagift ostalosiziva ndivo vachabata chinzvimbo chemutauri wechikwata ichi. Vasiziva vaudza Studio 7 kuti nyaya dzevamukwananzi dzakatanga kubuda pamadandemutande mazuva apfuura uye komiti yadomwa iyi ichaunganidza umboo isati yapa pfungwa dzayo kuti zvii zvingaitwe.
Nyaya idzi dzakabuda ndingati pasocial media ndopakabuda nyaya idzi pamazuva akasiyana siyana but zvakanyanya ndikati neweekend inoyi yapfuura. Nyaya idzi dzinosanganisira sezvo zvitu zvinhu zviri pasocial media zvinhu zvichiri kufanirwa kukuta collected kuti zvisanganiswe kuti maallegations acho chaiwo chaanyatsobuda kuti ndeapi. Zvinosanganisira nyaya dzemari, zvinosanganisira nyaya dzekutaurira nevamwe vanhu dzakasiyana siyana uye vanhu vakasiyana vari kuuya nenyaya idzozvo. Saka zvinofanira kuti zvinyatsotariswa tinyatsoziva kuti nyaya maallegations chaiwo chaiwo ndeapi uye mangani.
Zvichitevera zvainyorwa nekutaurwa pamadandemutande nedzimwe nyaya dzavaipomerwa vamukwananzi vakazivisa nezuro manheru kuti vainge vave kumbosuduruka kuti vagadzirise nyaya iyi. Pane zvizvarwa zvezimbabwe zvinoti zvaibatsira tajamuka nemari zvave kupomera vamukwananzi mhosva yeuori pamwe nekusashandisa mari zvine mwero. Hatina kukwanisa kutaura navamukwananzi kuti tizodivirawo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Asi vachinyora padandemutande vamukwananzi vakati vari kumbomira kuita mutauri wesangano iri zvichitevera kupomerwa kwavari kuitwa nyaya nemunhu wavati anonzi Fadziso Doisney Jena kuitira kuti zita ravo risakanganisa mafambiro ezvinhu mutajamuka. Munyori mukuru weMBCT Youth Assembly mudunhu reHarare vaDelford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti senhengo dzetajamuka sezvichikile zvaitika izvi hazvifaniri kudzorera basa rechikwata ichi kumashure. Vati chikwata ichi chine nhengo dzakawanda uye dzinofanira kuenderera mberi nebasa.
Arikutera tingatezve tine chinangwa because maonero edu tinokwanisa kuti ringori nyaya irikuti idhaivhetwe muchinangwa chedu chetajamuka. Tajamuka iboka hombe, iboka guru rekuti hakuna ani zvake anokwanisa kurimisa, hakuna ani zvake mupenyu anokwanisa kufunga kuti izvi angamisa tajamuka or angakwanisa kuti so ndokuti aisi individual. Tajamuka ndiwe neni, tajamuka ndiwe uri kurukesheni usina pakugara, tajamuka ndiwe neni asina basa, tajamuka ndiwe neni asina imba yekugara. So ndirikuti aisi nyaya yekuti izvi maindividuals, chinhu chevanhu, chinhu chevanhu vose vari kutambura vezimbabwe.
Munyori mukuru musangano revadzidzi muzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union vamakumburira ruzishe vaudza Studio 7 kuti zvaitika mutajamuka sezvichikile zvakakosha uye zvinoratidza kuti kana pakaita nyaya dzinofanira kuongororwa zvisinei kuti ndiani anenge adziita. Vati zinasu yakapinda mutajamuka sezvichikile nekuti vanotsigira zvinorwirwa nesangano iri.
Asi chinhu mutajamuka chine changunzwa nemaallegations takangonzwa zvakadaro kuti aiwa ngati ishuwo leadership kuti vana mugabe vadzidzewo kune isusu mayuti kuti katazvitsvanyika tiita zvii munhu akanzi une zvawaita tongo kuti aiwa uchimbosuduruka wilesusi kusingaenda kiri mainvestigation kana wakachina tokuona kuti wakachina asi kana wakasviba totidaunini.
Chikwata chetajamuka sezvichikine icho chinove mubatanidzwa wemasangano evechidiki anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevechidiki kubva kumapata anopikisa chakaumbwa gore rapfuura. Chikwata ichi chinorwira kuti munyika muve neutongi hwechekerere pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.